Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 21, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa apo nyika yatarisana nezororo rekisimusi negoredzva. Sangano reZimbabwe Human Rights Association roparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimirira mugore ra 2024. Vagare vakawanda kumaruwa vanoti gore ra 2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anoona nezvekufamba kweveruzhinji mumigwagwa anoti anowirirana nekurudziro yemapurisa yekuti vanhu vangwarire mukufamba pamazuva ano ezororo. Zimbabwe Republic Police inoti vatyairi vanofanira kumira kana vachinge vaona tsaona mumigwagwa, vobatsira vanenge vakuvara uye kuzivisa mapurisa nekukurumbidza zvinenge zvaitika. Mapurisa ari kuyambirawo kuti munhu haafanirwe kubva panzvimbo inenge yaitikira tsaona mapurisa asati asvika, sezvo kuita izvi iri mhosva. Mapurisa anoti munhu wese ane basa rekuchengetedza upenyu hwevamwe vanhu nemidziyo mumigwagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati, asi mumashoko avo kuStudio 7 vakati vanoshanda nevese vane chekuita nekufamba mumigwagwa mukupa chenjedzo neyambiro kuitira kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu pazororo.
Vatyairi vedu vanofanira kuongorora matyairi avanoita dzimotokari. Tiri kushanda nevamwe vakasiyana siyana semapurisa eZimbabwe Republic Police, tiri kushanda neveTraffic Council, tiri kushanda neMinistry of Transport, tiri kushanda neivo vemabhazi chaivo chaivo, tiri kushanda navo. Saka munhu wese anochekuita nechemugwagwa tiri kushanda naye kuti vanhu vatyaire motokari zvakanaka. Iri ndonyaya hombe yatawana kuti vatyairi vanofanira kutyaira motokari zvakanaka. Uyezve kana iri motokari yemhuri ngaive motokari yemhuri, kwete kuti vanotora motokari yemhuri vachiti vari kuenda kuzororo. Motokari kana iri Honda Fit inofanira kutakura vanhu vana kana vashanu, toona yakatakura vanhu gumi.
Avo vanga vari mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati mumashoko avo kuStudio 7. Tabata womukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliati kuti tinzwewo maonero avo.
Isu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe hatina kumbobvira tatinyarara. Tiri kuita zvese zvatinogona kuzivisa vanhu nekuyambira vanhu nyaya yenjodzi pamugwagwa kuti vangwarire. Iye zvino zvinokurudzira vavese vafambi vachazinga vachida kufamba kuti vange vachironga rwendo rwavo nguva iripo, vasangoeri kana vangoda kungofamba ipapo vasina kugadzirira.
Ndezvipi zvamuri kukurudzira veruzhinji mukugadzirira kufamba kwavo panguva ino yezororo?
Zvingokurudzira veruzhinji kuti vakwire mabhazi nemichovha nemateksi ane namba tsvuku pachena, vasangokwire chero chero ichavanenge vaona zvipipipi kana kuti mishikashika. Izvi zvine njodzi zvokwira mota idzodzo kunyanya kumwa highway.
Asika zviri kunzi kune vemichovha yakachipa inokasirawo kufamba zvakare pamigwagwa apa.
Vanhu vakawanda vari kukwira mota dzematsotsi vasingazivi nevachida kukurumidza kuenda. Tiri kuti kumhanya haandi kusvika, ngatiite sarudzo yakanaka yekukwira mabazi nemuchovha nematexi zviri pamutemo zvine namba tsvuku pachena kwete kukwira zvipipipi izvo zvine njodzi zvokuti wakaita tsaona hapana rubatsiro rwaunokwanisa kunge uchiona kubva kumakambani einsuarenzi hauna kuchengetedzeka uye zvakare mota yauri kukwira hauizivi kuti iri motikari yani saka vanhu ngavangwarire vakoshese upenyu hwavo pavanenge vachifamba vaite sarudzo yakanaka zvinonzi vakuru manzeve ndeva
avo vange vari mukuru wesangano rezimbabwe passengers association vatafadzwa Goliati vachitaura vari parunhare kukadoma vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vatambira chirongwa chakaitwa nezuro chekuparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu munyika mumashandiro emasangano akazvimiririra mugore ra2024 gwaro iri rakaparurwa nesangano rezimbabwe Human Rights Association richishanda pamwe chete nesangano reobservatory for the protection of human rights defenders mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rezimbabwe Human Rights Association vadzika maibere
gwaro ratiri kuparura irori rinonziro the 2024 state of civic space report rinobata nyaya dzakawanda asi zvikuru sei rinobata nhau dzemashandiro anoita masangano akazvimiririra oga isu takabatana pamwe chete isu sezimu rights takabatana pamwe chete nemasangano epasi wose sangano rinozikanwa nekunziro the International Federation for Human Rights rinobatanidza masangano anopfuura 120 vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose saka takabatana tikati hatimbonang'anidzai kuti civic space yakamira sei muno muzimbabwe ndobva takurukura nemasangano anoshanda muno muzimbabwe anosvika iwo 67 pa67 ipapa pane atinoti manational ngos vanoshanda vakatekeshera nenyika yose
nhoroondo yamuri kupa iyoyi yakakosherei muzimbabwe nhasi
yakakosha zvikuru nekuda kwekuti muno muzimbabwe pari zvino tiri kukurukura nenhau yatiri kuti iyo pvo bill ende vazhinji vemasangano akazvimirira ega vanotyira kuti pvo bill inovakanganisa mumashandiro avachaita saka mu2024 state of civic space report takagara navo pasi kuti vanyatsobuda pachena tikaona kuti vanopfuura 98 vanotya ivo kuti pvo bill inovakanganisa mashandiro avanoita masangano mazhinji anopfuura 70% vari kushanda vasiri pasi pechikamu chepvo act kuitira kuti pvo bill parichava mutemo masangano ese waya vanenge vaakuita sekunge vari illegitimate
gwaro renyu iri rinewo here kurudziro yarinopa kuti zvinhu zvingafambiswa sei munhau dzamuri kubata idzi
zvakawanda zvinokwanisa kuitwa ripoti irori rine zvakawanda zvariri kukurudzira chekutanga ndechekuti mutemo wepvo bill mutemo uri kuti paradzanisa uri kukonzera iya yatinoti muchirungu polarization hausi kubatanidza vanhu ukatarisa mashoko mamwe aibuda muparamende nemusenate ndeaya ekutoti vamwe variko vanotoona masangano akazvimirira ega sevanhu vakaipa maenemies of the state izvi zvinokonzereswa nemapoliticians saka zvakabva zvatokanganisa mweya uri kufamba wakatenderera pane iyoyo inonzi pvo bill approach yatinoona yatiri kuti isusu a nation building approach ndo yatiri kuti a round table on the protection of civic space
avo vanga vari mukuru wesangano rezimbabwe Human Rights Association vadzika maibere vachitaura vari parunhare kuHarare vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura nunurai jena anoti panyaya inotevera
vagari ava vanoti kusanaya kwemvura zvakanaka kwakaita kuti vashaye zvekudya nemvura yekunwa ivo nezvipfuwo zvavo mumwe mugari wekunyamakate mudunhu remasonaland west vali roy musendani vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva uye vari kurarama nekutengesa huswa
zvinhu zvazvakaoma gore rino zvekuti vamwe takatotanga kutorarama netotengesa huswa hwetirira mudzimba.
Mudunhu reMasonaland Central Kumbire vagari vanoti hapana chavakakohwa zvekuti vave kurarama nemichero yemusango yakaita semasau nezvimwe sekutaura kwaMy Loveness Kuzeya. Vamwe vagari vekumanyene kumaronda mashanu vave kurarama nemichero yesango. Mambongezi vapita pasipanire vanoti nguva yenzara Mwari nevadzimu vanoita kuti michero ibereke zvakanyanya kuti vanhu vararame.
Pane nzira dzavanoita nazvo kuyambuka vanhu nemichero ndoti kana kusina mvura iyo ndo vanonyatsoita mari.
Kusanaya kwemvura zvakanaka kwakaitawo kuti mvura yekunwa ive shoma kuvanhu nezvipfuwo. Mumwe mugari wemudunhu diki reChegutu vakanaka Mafusire vanoti vakarasikirwa nemombe nhatu nekuda kwekushayikwa kwemvura.
Mukuona kwangu ineni 2024 ranga riri gore rakatiomei chaizvo, rakanyanyisa kuomera vanhu vanogara kumaruwa. Uye varimi
vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva zvekuti vave nedambudziko rekutadza kubhadhara zvikwereti zvavakapiwa nemabhanga vachitenga mbeu nefotireza. Padabvunza kuti sei varimi vasingatore mainsurance vaEdmore Mazarure vanoti varimi havakwanise kubhadhara nekuti vanowana mari shoma mubhizinisi rekurima.
Munhu anofanira kuti afford insurance kana kuafoda kuyi because kana akati akangonhangirirwa that's why this is one of the reasons my farmers they are poor because izvozvo akaroyiwa muningi futi vaite nezvifama isina kuinsure.
Mukuru wari mesangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanoti kurima kunofanirwa kuvandudzwa kuti varimi vakawanda varime nemvura yemadiridziro.
Makore ano mari yakawedzerwa inodiwa kuzvirongwa zvetechnology, research, climate change, kuwanikwa kwamainputs anotengeka nezvimwe zvinoita kuti kurima kuvandudzwa. Zvirongwa zvekurima tichichengetedza mvura, kurima tichibuditsa goo rakakura nemari shoma uye kuwana zvokurimisa tisingamiriri magovernment programs oga.
Mumwe mutevedzeri gurukota rezvekurima vaPeter Richards vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo pose kuyamura vagari pamwe nevarimi nezvirongwa zvakawanda zvinosanganisira chepfumvudza vachipiwa zvikwanisiro zvekurimisa zvinosanganisira mbeu, fotireza nemishonga yesora. Asi mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita wekumarondera mudunhu reMashonaland East anoti hurumende iri kutadza kunyatsosarudza varimi vanorima zvechokwadi zvekuti mbeu nefotireza zviri kupiwa vanhu vasingarime asi vanozozvitengesa nemari iri pasi.
Hakuna proper vetting yemafarmers panyaya yekuti tione mukapasiti yemunhu kuti akwanise kurima ndima yaari kudi yaari kuapply. Vazhinji vari kutowana mainputs vanhu vasiri kutorima vanozonotengesa mainputs iwayo.
Kushayikwa kwezvekudya kwakaita kuti mamwe masangano akazvimirira oga akaita seWorld Food Program ayamure vagari kunyanya vekumaruwa nezvekudya. WFP inoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara muZimbabwe uye vanoda ruyamuro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Melody Gwangwara vesangano reZimbabwe Women's Bureau vachange vari kukurukura nesu pamusoro pemabasa avari kuita vachibata nemadzimai vari kumaruwa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita nemadzimai ekumaruwa?
Musangano weZimbabwe Women's Bureau tiri kushanda nemadzimai ari mumaruwa majirimana egoko eganda seke nana mutoko chichinika na gabini madili zire chishandika ya kine tisola chishandika azewa kutitike madili zire edri haya nidere za kurasi kake mbrani kundu wa uchi kurarama ya kushandika kama mirire kundoyo mbura ya rasho maaika na itina mairi aika makaya kati saka tuku zano kutitike nge tezego na mirire zimba beivani kujira iyo vwe madzimai akwa nse kura mbajua na chumwe
madzimai arimu njimbo zamburu kushandira izi varu kutambira sei jirongwa izi
madzimai ari kufarina jirongwa izi nekuti wari kwa nisa kushanda kuzasa mabasa ao lasinga rwagiwe chakanyani nekuti ya wachaiti basa arimu rwaga nisashuro kwa isa kura mzomo wachino chira mbura kini kukati mambu kutuwa kwa nse kubiri ziwa pari zini mbura ini nge chingo pandani mapai kuchenda pachirina iyo zoisi ndara siki wachikanita kwa magora fakura wiki barabara kujifariwa chakanyani ya magaden osa ati nao ni madzimai mangani 2020 kwa garden garden ni madzimai akawanda itatika si isaifi yetu ni madzimai 36 wari kufariwa shirenda chakiri kuita chakanyani kishwa ndiga mararamiri awari kuita ni mori zawa kata karita kanao zekua na kunyange mari iyo magariro mba chai mba mnitaru nyararo mkawa nipakujita ni mari
madzimai aya ari kurima zvirimwa zvipi uyezve vanozokwanisa here kuwana kwekuzvitengesa nekuti vamwe vanowanikwa vachimboshora kuti ehe tiri kurima asi kwekutengesa zvinhu ndokwatiri kushaya
madzimai atiri kushanda nawo ari kurima zvirimwa zvakasiyana siyana tiinosanganisira matomatisi hanyanisi chibage makeroti uye nemhiripi mukurima kwavari kuita vanorima chirimwa chine maketi kare kana kuti chiri kudiwa munharaunda yavo takatarisana nechibage chakaita mwaka wakura nguva yechando wakaita chibage chavakatengesa namagunyiguru gunyiguru namagunyana zvakaita kuti vakwanise kuwana mari yakatikuti pari zvino vari kurima mhiripiri tichiita yatinoti contract fani saka vanotorima zvinhu zvine vatengi vanenge vari toripo vakazvimirira
tichitarisa kuti mataura imi kuti mune nzvimbo dzamuri kushanda nazvo nobatana here nehurumende mukuita mabasa aya
mabasa ese atinoita tinoshanda nehurumende nekuti zvekubva tinoita tinenge tichitarisa waro wenyika yedu yezimbabwe nekuiitiriro yatinoti ngf1 zvekubva tinoita semango zvinenge zvichisapota nedonzo rezimbabwe saka pabasa ratinoita rekurima tinoshanda nemaagricate officer tinoshanda nebandiko reministry of women affairs zvakanyanya kuitira kuti tikwanise kubatsira madzimai ari munharaunda idzodzo dzavanenge vachitungamirira
vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuwana ikupi
vanoda kushanda nezimbabwe women bureau vanokwanisa kutiwana pamasaisaita webhusaiti yedu inoti www.zwbonline.org pafacebook vanokwanisa kutiona zvakare zimbabwe women bureau pax yaimbodzitisa vanokwanisa kutiona zvakare zwb.org uyezve patiktok tiripo zwb saka hatinowanisa takanyanya uye panhare vanogona kutibata +26 3 242 74 74 33 vanoda kushanya maofisi edu anowanika panhamba 27 robert mugabe kubirawayo muharare anowanika panhamba 43 hillside road muhillside
mukushanda nemadzimai aya mune muchishanda navo pachena here
madzimai tese tinoshanda navo pachena tisigodi tiri nyemba kuti institution yekuti vanoda kushanda nesu vanoda kusapota basa ratinoita vakasununduka kujoina zimbabwe women's bureau nemari nyika $3 pagore kune vari kunze kwenyika vanobhadharawo $20 pagore vachisapota basa ratinoita asi vanowana zvikwanisiro vanowana pachena nekuti tiri kushanda kunharaunda dzimbadzimai akanyanya kusaririra kana kuti nzvimbo dzine vanhu vanoshanga chouri zvakanyanya vatinenge tichida kusimudzi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zino gamchira ene mufaro mchirongwa chedu, upenyu wedu, umutino tarisa zatino sangana na zomu upenyu. Anokunzira ichirongwa ichi, jini wenyu, jongaka ndemi Rio Studio 7, ndiri mu Washington DC. Nasi tine urukuro na wa Shadrack Pasipanojga, vane makore makumi masere na matatu yekubere kwa vepapura zire 3A Tanridge kunyamazi mudu nrenyanga. Awarukutu kune wano warukuruisa kubatorira purazi ravo, rava gara kwe makore makumi matatu ne masere kana kuti 38.
Zaita jambu zikuwa kwenye kushunguruzwa, kwenye kutere wa zimu jese sana usalita kwa purazi. Apanya chondinga kwenye kudikana, lea andika enda kwa makara mafulisa pale chino kuja. Asimika zienda kwa makote asie kumianga kana kuti pamkasa. Zienda kwa wina kesi jambu. Ukondina enda kwa wina makesi jambu, hindi kwa mkari kana kwa alare kukontina okote. Kino ya kileba kwa mirengi zemuni. Mwafeza kina basi. Zienda wa mafulisa mafulisa chondi wani katime nyaya jacho.
Murukuti waruku kushunguruzai, waruku kushunguruzai ene mto upi wapa spano. Zanao nao, awasi kubatira were, wachitigira kutaiwa uyu munda ndewenyu.
Wanototo lauti, njepili kuita ushu, niyo kapita mnia jato ni pepino kuita wesu, kukuti uyu, kutende.
Ziko nzero zipi, shamunofunga uchiriku ita otimu viskwe panjimbo hii, inyazo shamatonga uwe nyika ere, kuta zao garisa ya newamu ere, ziko nzero zipi.
Mato nzero uwe nyika, niyo nilufu, ete sebe, kushikati, ndaka gara goreli mechete, ete sebe, ete sebe, ima data angwa.
Manzwa hurukuru yataita na Shadrack Pasipanojga vepa farm 3A kunyamazi kunyanga mchirongwa chedu upenyu wedu. Terera izakare shondo runouya abotisha kupaye chimwe chirongwa. Anokuoneka ene mufaro semazuwa wose ndini wenyu jongaka ndemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC.
Musa kanganwe kuterera chirongwa ichi zvakare shondo runouya. Munau zvemitambo. Vamwe vanoita zvemitambo vanoti vane chivimbo chekuti zvinhu zvichagadzikana gore rinouya ra 2025 vachiti gore ra 2024 zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka. Asi vamwe vanoti vakakwanisawo kuwana mikana uye vanofara nematano akatorwa nehurumende muna 2024 mukusimudzira nyaya dzemitambo. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anoti panyaya iyi.
Mumwe anobika mitambo yemafirimu achishanda nesangano renatsa Zimbabwe Prosper Kudzai Madanzi anoti gore ra 2024 range rakamunakira zvikuru kuburikidza nemikana yakawana yemabasa akasiyana siyana.
Gore rino range rakanaka chose ende tinotarisira kuti gore rinouya mikana ichiramba ichifurika zvakanyanya.
Muimbi ane mukurumbira Alexio Kawara anoti zvimwe zvakakonzera kusabudirira kwevamwe mune zvemimhanzi gore rino inyaya yekubiwa kwezvigadzirwa zvevamwe pamwe nekushandiswa nevamwe zvisina mvumo kana kuti copyright infringement.
Kana vanhu vakababasa ratinge taita isusu vachirishandisa kuimba kumabasa vanoitawo ivo kana vari vaimbi asi vasiriwo vakanyora uye kana kuti munhu achitora rwiyo rwako obva aruitisa anganziwo marimikisi kuitora obva waigadzira zvakare uchitsikisa rwiyo rwemwe munhu rwakaitwa kare.
Mitambo yemadrama netheatre inonziwo yakaita zviri nani gore rino kana zvichienzaniswa negore rakapera ra2023. Mukuru wesangano reZimbabwe Theatre Academy Valoid Nyikadzino vaudza Studio 7 kuti zvirongwa zvavo zvizhinji gore rino zvakakwanisa kubudirira kuburikidza nerutsigiro kubva kuhurumende pamwe nemasangano ekunze izvo zvakaita kuti vakwanise kubuda kunze kwenyika nezvirongwa zvakasiyana siyana.
Vazhinji vakaramba vakamira vachiedza kuita kuti zviite, vanodzidzisa, vanobuditsa mitambo yacho, vanodzimwe dzinoendawo kunze kwenyika, vanonyora mitambo. So munoona kuti mapoka makasiyana siyana muchirongwa vangati remain resilient vachigadzira mitambo.
Vanongorora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidlands Church University vaAbel Dzobo vanorombedza zvikuru mitemo nehwaro hwakasiyana siyana hwakaita seNational Film Strategy vakati zvinotarisirwa kuzosimudzira vakawanda makore anotevera.
Yakanaka zvikuru zvokuti dai yangokwanisa kutevedzerwa zvairi izvozvo chokwadi film industry yemuZimbabwe inosimuka kubva pairi papa zikava industry inotyisa chayo muZimbabwe tikavaone yatinoti is Hollywood.
Madzimai anoita zvemitambo anoti wakasangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushaya zvikwanisiro zvebasa nemari asi vanofara kuti madzimai anoita zvemitambo ave kusimudzirwa. Mutambi anotungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform Mozwari Angeline Dimingo anoti anofara kuti madzimai ari kusimudzirwa kuve vatungamiri asi vanongoramba vachikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Asi zvisinei hatidzori tsvimbo, tiri kuramba tichirwira mikana yevanhukadzi kuti ienzaniswe neyevanhurume.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti gore rino sangano ravo rakawanisa vatambi vakawanda mikana uye vanotarisira kuunza zvirongwa zvakawanda gore rinouya nedonzo rekuvandudza chikamu ichi.
Tine mitambo yatakaita gore rino yakafanana ne chibuku Road to Fame, Culture Month, Nama, chibuku Neshamwari Dance Festival neimwe mitambo yakawanda yatakaita yakabuda yakafamba nemazvo mukusimudzira maartists edu emunyika muno muZimbabwe. Tinotarisira kuti mugore rinouya tiwedzere mwando pabasa rekusimbisa maartists kuti ashande basa ravo vakazvimiririra semabhizimisi.
Vatambi vakawanda munyika vanobuda kunze kwenyika vachindotsvaka mafuro manyoro kunyika dzakaita seSouth Africa, Canada, United States nedzimwe uku kwavanoti kune kugadzikana pamwe nemikana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa. Sangano reZimbabwe Human Rights Association roparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimiririra mugore ra2024. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. anokuoneka yene mufaro nekukushurirai zororo rakanaka. Ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 21 Mpalakazi 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje
sikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo ingaba ngezemvelo kanti nempazamo yoluntu. Ngakho besikhankasela ukuthi silombe ikhazi ngobuningi balo.
UZulu ukhuthazwa ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeHwange zithi seziphelule izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zenhle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubuthanisa igazi ngenhloso yokuphathisa abalimeleyo labanemikhuhlane etshiyeneyo olwe-National Blood Service Zimbabwe luthi luqhuba kuhle uhlelo lokuqoqa igazi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Uhlelo lolu olusungulwe ekuqalani kwena linyanga luhlose ukubuthanisa amaphayinti egazi edlula inkulungwane ezisikhombisa i-7400. Kungakedluli iviki yakuqala yenyanga kaZibandlela. Kuvame ukuba lengozi eziningi ngesikhathi sekhefu leli okwenza kufunakale igazi eliningi lokunceda abalimala engozini ezishiyeneyo. Uhlezi lolu daba sixoxa nomnumzana Sifundo Ngwenya oqoqa inhlelo zeNational Blood Service Zimbabwe ezabelene sezansi yeZimbabwe.
Sithi thina umkhankaso usuqalile kumtshele kahle nongusi wenkampani le umadam uMisi Maro evula ke ukuthi hhayi kakugijime kugcwale uchaphakwe indawo yonke sizame ukulomba igazi eleneleyo sikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingabakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo ezingaba ngezemvelo kanti-ke nempazamo yoluntu. Ngakho ke sikhankasela ukuthi silombe igazi ngobuningi balo.
Okwakhathesi isiphala segazi kumbe inani elikhona limi njani? Liyajabulisa na kusukisela ngesikhathi liqala lolu hlelo libona sengathi igazi elikhona liya lisanda na?
Lona ngokwalo ngamanani, kodwa-ke angithi uyananzelela ukuthi ukufaka esiphaleni segazi kufana nje lomuntu olwesihlamu lamanzi ukuthi ngaphila thizene uyakubika ukuthi hhayi amanzi akhona, kodwa kusiya ngokusetshenziswa uyananzelela ukuthi abe lokhu esetsha ikakhulu nqale ezulu lakhona elinayo linanga kahle. Kanti-ke lapha ngacathanisa ngithi singabe silombe kwindawo thizeni igazi elingani liningi sicathanisa ngalokho besikukhangeleni ngisala besingante thizeni ukuthi ekusebenziseni ngapha kunjenje sikhangelane labantu abahlathele imvukuzane ezithiyeneyo yesibeletho eyamabele eyabobaba ye-prostrate kuzokuba le mikhuhlane eminye ethize ezidala ikuntshintsha komkhathi climate change. Sikhangelane njalo lezingozi zomgwaqo ezibhahi kuvele sezisiqalelile ngaphambili singakabe ngokuya kahle konke khonoku kudla esakeni lele ngabanisane ezizalwayo layo nina bayafuna ukuthi beyenziwe ngokufanelekileyo. Kanti-ke nezinye iziphathiso ezabanye abavela bangabumbi igazi eleneleyo emzimbeni yabo. Ngakho-ke singaze sithi silombile laphana ngokukhulu kungaka uzananzelela ukuthi izibhedlela ngobuningi bazo zabe zisiza ngamandla lazo zisiya ngendlela ezisiyeleyo ekugcineni kwazo igazi eliyabe zilidinga leziphathiso zabo.
Umbiko elihamba lawo nxa lisiya ebantwini ngothini?
umbiro kuti dako umuntu uyakechayele icingo ingozi kumbukusele kuthize kudinga kuthole ukuthi abesedinga iziphatho lwegazi ligazi nokwakhe ngakho-ke hlezi ulungile ulungele ukuthi lawe ma usulidinga lelo gazi ngathuba ozalidinga ngalo wenelise ukuthi ulifinyelele ulithole kwazisele iy'mahhala into yamahhala ukuzuyize umahhala layo ukuthi ibe khona ngakho siyakhuthaza-ke kakhulu ukuthi bakithi zinomhle sitshaba bantu abahle bakithi siyacela lisondelele endaweni thizeni lapha esitholakala khona sinawo ama-mobile teams akhankasayo amabili kulumhlukuyo kanti-ke sinekinika yethu laphana ku-J M N Nkomo nesilekhejikati ngogara emain post office kuvulekile khonaphana insuku zonke nje ngaphandle kwangesonke kodwa-ke ngokulungisisana sisayisana kungaba labantu abafisa ukuthi bachase ukuthi bayenikeza igazi siyalivulela nje kwenze ukuthi kube lula kanti-ke siyacela silisigqugquzela ukuthi hhayi asisebenzeni sicaphele jayela kuhle ucaphele ingamatamponjwana wenze ulandele imigomo nemibandela yomgwaqo lawe wena ohamba ngenyawo kube uhamba ngani nandilele ukuthi okusebenzisayo okuhambisayo kube ngokuza kuhlenga impilo yakho kulokuthi uzifake impilo emthekweni.
Umnumzana Sifundo Ngwenya uqoxa inhlelo zeNational Blood Service Zimbabwe ezabelene sezansi yeZimbabwe. Ube secingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fuwe mbula.
Kweze maphandleni. Abantu abahlala duzane leWange National Park lezinye izihonqo zenyamazana zendle bathi bathwele nzima lonyaka njengeminyaka edluleyo ngoba ziphelile izifuyo zabo ezibulewe zimpisi, izilwane, amaganyana lezinye inyamazana eziquma santando emizini yabo zidinga amanzi, amadlelo lezifuyo. Inyamazana zendlelazo zibulewe ukuswelakala kwamanzi lamadlelo. Unokuthi abadlamini usathulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kuningi okwehlele uzulu lenyamazana zendle lonyaka ezabelweni ezitshiyeneyo. Anhlanganiso yeWildlife and Environment Zimbabwe Matabeleland Branch babi kuba inani lenyamazana lehlile eWange National Park ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Uphenyo kanda kwethulwa inhlanganiso le luveza ukuba iWange National Park isele le ndlovu yezedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amabili 22,000 okulinani elehlileyo nxa kuqathaniswa lakumnyaka ophelileyo lapho abenza uphenyo lokubala bathola ezifika phose inkulungwane ezingamashumi amathathu 29,000. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority babika ukuba ezinye indlovu zatholakala zifile esihonqweni lesi ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Isikhulumeli sezimparks umnumzana Tinashe Farao uthi kusukela ngoncwabakazi bathungatha bafica indlovu ezedlula ikhulu lamashumi amathathu 123
zifile. We have lost about 123 elephants in our national park alone due to drought related death.
Wonke umuntu uyazi ngokwenzakala isikhonqeni zethu ngesimo sendlala. Thina sibone ezingu-123 zifile, okuyikutsho ukuba uphenyo lolu lungabe lusitsho ukuba mhlawumbe ezinye zafa, ezinye zaya kwezinye indawo kumbe kababalanga zonke, kodwa njengoba sisebenza sonke bazosichazela.
UFarao ubike njalo ukuba lo izinga lokuzingelwa kwendlovu ngokungekho emthethweni kwehlile.
Over the last 3-4 years, I think we have not seen one elephant within the Wange National Park region to portion. It speaks of the good work that we are doing.
Asibanga lohlupho lolu umnyaka wonke angithi kusukela ngo-2020 inani leli lehla kakhulu. IWange siyayazi yalo hlupho lokuzingela, kodwa ngokusebenza kwethu sithungatha uhlupho lolu alusekho. Osekusele indlala, njalo sibangela ukuba sithole imbiko lembiko yokufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zethu ngoba zifohla siyadinga ukudla namanzi ebantwini.
Lokhu kufakazwa ngumnumzana Phumlani Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange.
Lezo mulo ke wathi ngibabuhla lokhulu ngoba ngathi athethi uyaphuma uyathola ngoselana lokhu ngoba ulala vele iphali kaso kumdlopo indlovu kanathi siyakhuluma ngezibhida wathi wathi kuyasiphambanisa le masinginsi okulala kulindlofa le masinginxenye akula benefit futhi oyithwele ebantwini.
sixoxe njalo lomnumzana Dumisani Khumalo owagwazwa inyathi yayilandela inkomokazi zikamakhelwane wakhe. Uthi kuvamile ukulinyazwa kwabantu zenyamazana lezi lenhlalo nje kayisemnandi.
Ukuthiya abantu bengabayanga kakhulu esigabeni. Inkomo zehlile ngenani lazo, abantu babe nenkomo esigabeni eziningi kakhulu, ukuthi emunye imizi kwanisuka nenkomo ezidlula 2030. But ngenxa yendlala lo wildlife conflict esikhuluma ngayo, hayi mhlawumbe yehlile emakhaya lapha, akusekho umuntu onenkomo ezifika 30 right now.
Ukansela wesiqintini sakaChechethe umnumzana Given Moyo uthi kuyethusa ukwenzakala esigabeni sakhe.
Abantu bavala izibaya, abantu bavala amasimu. Kukhuluma so iganga elinenge yalelinye, kodwa kusela umuntu ohamba kuyali. Ngoba abantu asikuthi abala interest, asikuthi abala amandla. Amandla abalawo, but bathi bona ngake zake silime amandla adilize kumbe achabalalise izinyamazana mahlayana.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthelana ukukhona phakathi kwenyamazana zendlela abantu lokhu kuqhubekela phambili. Bathi lokhu kubangelwa yikukukudeka kwamadlelo, ukuswelakala kwamanzi ezikonqweni, ukungabiyelwa kwazo kanye lokukhudumala komkhathi. Abohlangothi lwezimparks babika okufanayo besithi kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiyabamba kodluleyo kwafa abantu abangamakhulu amathathu 300 ababulawa zinyamazana ze ndle walimala njalo inani elifanayo. Phakathi kweminyaka le bathi inyamazana zendle zadla inkomo ezifika phose yamakhulu ayisikhombisa 697, imbuzi ezedlula ikhulu kanye labo babhemi abalikhulu lamachumi amabili. Inhlanganiso yezemvelo ebona ngokwenzakala emazweni wonke e-International Union for Conservation of Nature yafaka umthetho onqabela amazwe ukuba athengise impondo zendlovu kulandela ukunanzelelwa kobungozi lokuchaba lala kwemvelo. Kodwa abezimparks bayakuphikisa lokhu besithi yikho okubangela ukufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingunokuthaba Dlamini.
Busi gaba sabo mama. Abesifazana bathi ubulukhuni umnyaka ka-2024 kodwa bafisa ukuthi kube lenguquko ekhanyayo ngomnyaka ozayo. Ikakhulu kungana izulu bethole ukudla ngemfanelo njalo lezifuyo zibe lamadlelo aluhlaza. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abesifazana abaningi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bakhale ngesomiso esikhulu esikwele Zimbabwe esidalwa yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iningi labo okwamanje abatholi ukudla okweneleyo. Abanye bathi baphila ngokucela ukudla kubomakhelwane kumbe izihlobo labangane njengoba ingatholakali imisebenzi elizweni. Loba bebhekane lohlupho lolu banethemba lokuthi kuza kuba ngcono ngomnyaka ozayo kungana izulu. Unkosikazi Nomvula Mguni omele ibulawa edale lephalamende uthi indlala ibhuqile elizweni lonyaka.
El Nino lekhona ayisiyole efana lale ebikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu badle. Yikho athi esikukhangeleleyo for 2025 ukuthi izinto nje lokwenza kwekhona kuzatshintsha. Le parliamenti kuzasebenza okulungileyo okufunwa ngabantu ukuthi imithetho ilungiswe ngoba ilizwe kumele lisetshenziswe ngemithetho.
Umbono wakhe usekelwa ngunkosikazi Othilia Sibandalayo olilunga ledale lephalamende ohlala kobulawayo othi ukhangelele ukuthi kube lokuthula eZimbabwe lokuba omama bathole imali yokusungula amabhizimusi kungelabandlululo.
Kodwa sikhangele ukuthi omama sithi isizwe akula baba okhona ngisho lomkhokeli okhona ongadlulanga kumbe ongathwalwanga ngumama. Lenhlelo zabomama ziyasilela, sikhangele kakhulu inhlelo zokulima kubomama ngoba kuyizo ezingathuthukisa isizwe. Sikhangele njalo ukuthi ibhanga labomama labontanga lingezelelwe ngokugcweleyo imali lezi ezibolekiswayo njalo kuyehliswe indingeko ezifunekayo khuluma omama sebefuna imali lezo ukuze bezithole bethole amathalakitha bethole into zokulimisa.
ngaphandle kokudla abesifazana bathi bebethwele nzima ngezempila kahle ngoba kabana mali yokubhadala ezibhedlela njalo leyokuthenga imithi yokuba bephephe emkhuhlaneni etshiyeneyo. Unkosikazi Sibongile Maphosa omele iMathebeleland South edalele iParliamente uthi bekunzima lonyaka.
Uyabe ethola iphakethi elilodwa elama-sanitary pads ngomnyaka ne-allocation efakwe ngumthuli. Nxa kuyikuthi umntwana uyabe ethola iphakethi elilodwa ngomnyaka, yebo ye abazali labo babezama lapha lalaphana kodwa uhulumende ukuthi athi yena uzanika umntwana oyinkazana isipho sephakethi elilodwa lama-sanitary pads ngomnyaka. Umntwana ongena esikhathini 12 times a year, abane njalo bangene kabili ngonyanga.
Osakhulayo uShantel Mawire owenza izifundo zemfundo yaphezulu kodwa engakasebenzi selokhu wagqiba izifundo lezi ukhala labanye.
Hawu 2024 ngangikhuluma ngokusengikhanyela khathesa nje ngiyabona sibili ukuthi ebenzima usuke wabanzima ngoba ngibesengiqedile isikolo bengiyenza i-development studies. Sesifikile isikhathi sokuthi ngibe sengi-aplaya ngidinga imisebenzi. Ama-rejection ebebaningi kakhulu so usuke wabanzima kakhulu for mina kodwa ngase ngikhangele u-2025 I'm hopeful ukuthi on the way along the way ngizathola something.
Uyalila lo mbalisi uHope Ranganayi.
U-2024 wami yeah ube full of ups and downs but economically really disability and poverty is always been
abesifazana abanengi bathi akuqhubeki lamabhizimusi ngenxa yokuswelakala kwemali yokusungula amabhizimusi njalo lokungatholakali kwemali kuZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba.
Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla siza lezibuhlungu. Sixoxa ngokutshona kukamnumzana Richard Ngalo Mabena, owayengumtshayeli weqhawe lesizwe uJoshua Mqabuko Nkomo ngesikhathi somzabalazo. UMabena ubhubhele eMelika lapho abesehlala khona. Utshone mhlaka 10 kulinyanga eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lambili 82. Uchiye umbiko wokuthi ufuna ukuyabekwa ngakibo eFilabusi esigabeni seGwatemba. Kodwa uDubo ikuthi isithupha sakhe asitholakali okungenza ecine esebekwa eMelika. Sixoxelwa nkosikazi wakhe uMama Gloria Nkomo, yena othi labesigodlo seZimbabwe eMelika bathi akula ncedo abangabapha lona nxa kungela sithupha.
Mina ngihlale laye from 2013 kwathi ngo-2017 wahlatshwa umkhuhlane waba le-prostate cancer seseGeorgia. EGeorgia welatshwa i-prostate cancer yaphela. After that 2018 waba le-kidney problem. So ubeselatshwa ama-kidneys kathesi wabo uMabena ehamba kathathu ngeviki. Kuze kwathi-ke mhlaka-10 mhlaka-9 ebusuku ubaba uMabena ngikhulume laye nje sithi hayi mina vele yazi sengifuna ukuhamba ekhaya, ngifuna ukuhamba ngiyebekwa ekhaya. wasihlanganisa nomntana lakho umfana okhona ohlala eVegas. Wathi mina ngifuna ukubeka ekhaya, ngifuna ukubekwa la.
Liza kulandela yini konoko ngoba sizwa kuthiwa ungani kukhona okuhluphayo.
Besifuna ukulandela but osokuhlupha ikhona lokho ukuthi sala sithupha sekhaya, dala bese certificate, gala ipassport engena ngayo kuleli lizwe kalayo.
Ongangokuthi usesebenzisa amaphepha eMelika kuphela.
Yee, ulamaphepha aseMelika, ube yi-citizen yala ngoba ubaba I think ulama 40 or 45 years ela, or more than that.
Kodwa ekhaya khona isithupha somuntu nxa uyisizalwane seZimbabwe amaphepha ayabe ekhona, bathi kwehlula ngapho ukuthi kutholakala.
Sizamile abantwana basekhaya, abantwana bomni wabo bahamba bayezama but kuyehlule. Kwasekusithi omunye wabafowabo wakwamabhena wasithumelela iinamba zesithupha, wathi zinamba zesithupha but iinamba zesithupha kasizo ezihambelana lomabhena, iinamba lezi zihambelana lomunye umuntu ngoba ifela busi i-under 21 yena isithupha sinike sona si-under 27, i-last number is 27 instead of 21. So that means isithupha lesanakasiso sefela busi, it's not even for umabhena.
Yena ubaba ngowefela busi.
Yena ubaba ngowefela busi, ezalwa efela busi uNkathazo Mabhena, then umama wakhe kwakuthiwa uMbuthanelwa Jubane owayezalana lwabo umaplot Jubane. But bonke sebasithiya abazali, ubaba vele kufemili kaMbuthanelwa Jubane lo babo uNkathazo ube sesele bebabili, nomunye oseZambia ukhona yaphila.
Bonabo abasekhaya othi labo bake bazama ukumtholela isithupha lamaphepha kwehlula, bahambile yini bayabonisana labalisa lezinduna bakhuluma lazo ngalolu daba?
Ngithe ngibuza kukhanya wathi kabahambanga ukuyabonana labalisa. Ubaba omncane ongiqhubele inamba yona leyo umfowabo okayiso umncane ungitshela ukuthi yena ukuthole kuma-title deeds akhe ayelawo ikhaya khonale but ayi lesi sithupha kasiso sakhe.
Libona ngani lingaphathiswa njani ma?
Ubaba nxa abezapho abanye abamaziyo abakhona lekhaya abanye abafowabo basimile khonale, ubaba ayibekwa lapha endaweni akade efuna kuna. Nxa njalo kungafinyeleli ukuthi simlahla khona lekhaya, sesizagcina simlahla e-Atlanta ngoba lapho ekuhlala khona kathesi North Dakota kabambeki umuntu kuze kuyofika uJuni. Kuyasinowa nje, ngikhuluma nje kakuphumeki laphandle.
Umama uGloria Nkomo ngonkosikazi kamufi uRichard Ngalo Mabhena, yena owayengumtshayeli walo owayekhokhela ibandla lezaphu umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sileqembu lerumba elizibeza ngegama lokuthi ama-elefanti amahle liphethe i-EP yalo entsha elesihloko esithi kuqina ngamandla. Nansi isikhulumeli saleli qembu uKhumbulani Ndlovu.
Sama elephant amahle smile chocho esigabeni endaweni yakwesikhethe esigodini sakwa-dry mkulesi album EP yethu esithathu le EP esithathu, sama album ayi-2 ne-single track e-1 ne-EP e-1.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
abangathanda ukusithola bangasithola ku 0826 040 56 eFrancisha ungasithola ku 065 036 9295 City Deputy usithola ku 067 97 57 394 Abo ngiyinithi 0653069792 sikhala se South Africa inamba zase Zimbabwe esitholakala kona ngizibona zethu ama CD that's 2637733631 37
abalandeli ubachiyela wapha manje
akubalandeli ngicela isapoli sicela isapoti kubalandeli supportini ama elephants balandeli ngicela yagcelela isapoti ngicela isapoti kubalandeli nabantu bethanda umculo wakithi werumba sicela nje abantu support umculo wakithi werumba asapotane abantu bakithi ngicela
ngeke sikhangele ebezihamba phambili singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili uZulu kuthaza ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha izakhamizi zewange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini bukheli ethi www.voaindebele.com.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.